tsamba iyi tinoigamuchira ndozvatinotarisira kumagweta edu maguru achifambira nyaya dzedu kuti vatibetsere nenyaya yekuti the threats on the life of the president hachisi chinhu chatinotora likely sebato uye semacitizen ezimbabwe nekuti hakuna munhu ane monopoli yeviolence munyika muno uye hapana munhu anoti tiswaridzire nyika nyika ino ndeyetu tese vezanu vanofanira kuziva izvozvo kuti CCC imovement yeruzhinji imovement yevanhu and they cannot wish us away saka zvavanenge vachitaura vari kumarali ndosaka tichitotora chinhano chekuti timusuwe
nechikonzero cheivasiziva
nekuti ainakirwa achifarisa ari kurali achitretena life of our president and ezetete anaye kumatare manje anenge asina vanhu vese vavangatinavo vachiita zvavanenge vachifunga kuti inyaya dzekujoka nyaya dzematongero enyika dzinoda responsible leadership ndo problem yezanu ndo quality leadership yatiri kuwana from zanu vanhu vanenge vachifanira kuti vakaretire tichitungamira nyika kwete kusera kushoropodza vanhu kana kuinsaita vanhu kana kuda kuuraya vanhu politics is about exchange of ideas zvinoda kuti ava nemazano ari nani kuti nyika iende mberi vapiwe nano yekuti vatungamire ndo zvinotarisirwa kwete kuswera kutuka vanhu nekushoropodza vanhu kana une maideas ako huyaa kumberi umapresente but zanu yakuritora violence nenyaya yekuti vari kushamisika nekubvunduwa kuti CCC yatekeshera kumanyika yanguva yelo kwese kwese saka ndo nyaya dzatiri kufambira and tabva kumatare ikokoko tiri kutoudza vanhu vedu kuti macitizen ane obligation yekuti abatwe asare ndokumapurisa yatinoti citizen arrest
nechikonzero chei hazvizokonzere kunetsana here zvakare izvi vasiziva
tingaregi munhu achiita mbomupengo nenyaya dzematongero enyika achiita kujoka neupenyu because life is sacrosanct hachisi chinhu chatinotarisira from vanhu vanenge vachitungamira let us differ with tolerance let us differ with dignity ndo zvatinotarisira